manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu ndira 5/2018.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC
ini ndini Tandono Kawande ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vashanyira mutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai kumba kwavo kuHighlands muHarare
vaimbova gurukota muhurumende yavaMugabe vaPatrick Zwau vanoti hurumende yavaMnangagwa haikundi mutsarudzo dzichaitwa munyika
iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC
mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vashanyira mutungamiri webato rinopikisa removement for democratic change vaMorgan Tsvangirai kumba kwavo kuHighlands muHarare vaMnangagwa vaenda kunoona vatsvangirai nemumwe wevativedzeri vavo retired general Constantino Chiwenga vatsvangirai vange vaine mumwe wevativedzeri vavo vaNelson Chamisa nevamwe vakubato ravo vaMnangagwa navatsvangirai vanonzi vazoitawo musangano kwemaminitsi makumi mana nemashanu pasina vatori venhau vaviri ava vanzi vataura nyaya dziri kunetsa munyika kusanganisa nyaya dzezveupfumi mushure mokupedza musangano uyu vatsvangirai vanonzi vabva vananga kunorapwa kuSouth Africa kwavagara vachienda kunorapwa chirwere chegomarara Blessing Zulu West Studio 7 abata mutauriri wavatsvangirai Luke Tamborinyoka kuti tinzwe zvaitika.
Chaitika ndechekuti vatsvangirai vari kuda kubuda kuti vaende kurutine medical check-up yavo sekubva vamunoita kuti vakataura kare kuti vane test of the colon. Saka vaMnangagwa vakumbira kuvaona vasati vabuda. Saka vasvika vakaita meeting ye 45 minutes vaMnangagwa vanga vachiperekedzwa navice president Constantino Gutierrez Chiwenga ndo vapinda nawo musangano vatsvangirai. Vataura nyaya dzakati wandei sekutaura kwataita mustatement yataburitsa vataura nyaya yemamiriro akaita zvinhu munyika kutambura kuri kuita vanhu kutadza kutora kuri kuita vanhu mari dzavo mumabhanga nyaya dzekuti tingaite sei kuti tiite sarudzo dzakachena uye dzakajeka mugore rino ra 2018 ndo dzimwe dzenyaya dzavataura kukura nezvadzo asi president tsvangirai vanga vakutobuda kuti vaende kunorapwa kwavanogara vachienda kurutine medical treatment asi ndo dzimwe nyaya dzavanga kutibatei asi ivo vaMnangagwa vangoti aiwa vanga vaya kuzongoitawo kupeika ketesco vachingoona kuti vatsvangirai vari kunzwa sei mazuva ano nemunzi
asi imomo musangano wavo umo vataura here kuti vachazoita mumwe musangano mune ramangwana nekuti muri kutaura zvimwe zvinhu zvakakosha zvingade nguva yakawanda kuti zvinge zvichigadziriswa nevatungamira
vawira nazvo zvakanaka kuti vapote vachikurukura nara nenyaya dzemamiriro akaita nyika kubva zvino tichienda mberi hatizivi kuti vaMnangagwa vachatora mashoko iwavo zvisiya sezvo kuti vacharamba vachiita konsalt vatsvangirai sezvavaita nhasi asi tarisiro yedu kuti vacharamba vachisangana vachitaura nyaya dzavataura nhasi sekuti hapana zvavanyatsotumirira mechaizvo asi vatsvangirai ndo dzimwe nyaya dzavaita rei miti nyaya dzekutambura kubita vanhu nyaya dzekutadza kutora kuri kuita vanhu nyaya dzekuti tinofanira kuita sarudzo dzakajeka kuti tiite aproper return to legitimacy kuti tiite utondicha hwakanaka hwakajeka hwejechetere hwakabva kuvanhu vawirranawo nepoint of principle kuti vacharamba vachisangana asi hatizivi kuti vaMnangagwa vari kuzviti here kupota vachidzoka kana kuti inyaya yavo kuti vangoyo zvavo kuti vangonyedera vanhu kuita seunge mutungamiri ane tsitsi uye ane unyoro uye ari kasiyana navaMugabe hatisi kuziva ipapo kuti vari serious here nenyaya yejesti yavaita nhasi izvo zvakwavari
Asi vamwe vari kuti kana musangano uyu wanga vari wekungoona vatsvangirai sei panga pakazara vatori venhau.
Vatori venhau vacharamba varenge vaitawo zvekuya nevatori venhau sekutaura kwatiriita kuti vamunangagwa vanogona kunga vangotorawo mukana iwoyo kuda kuzoita tiri kuenda kusarudzo. Kuda kuzviratidzawo semutungamiri akanaka akasiyana namugabe vanogona kunga vashandise mukana iwoyo sekuzvimaketa hedhodhe nezvekezvese. Asi haisiri vana ri donzo remusangano. Rekuita bembera ibenzere mutsangano vandare kuti vangavaya zvona vatsvangirai achibva atoro mukana iwoyo kutaura nyaya dzakakosha dzekunoita vana vezimbabwe tichienda kusarudzo dza2030 nyaya dzakakoshera nyika dzakakoshera vana vezimbabwe.
Ko vamwe vatamborinyuka vari kuti vatsvangirai vangadai vasiyira mumwe chigaro ichi kuti vamboramba vakatarisa panyaya yekuti vange vachinaya vachirapwa naana chiremba nekuti nyaya yekutsvaga rutsigiro inenge inotinetsei.
Chandinokwanisa kutaura ndechekungoti vatsvangirai haana kufanana navamugabe. Vatsvangirai sekutaura kwandangabvoita nemazwi echirungu ndima kuti vatsvangirai will not last a minute longer than his health allows. Chakaiwa ngatimire tione kuti zvinofamba sei. Asi chandinokwanisa kupromisa vana vezimbabwe ndechekuti vatsvangirai haana kufanana navamugabe. Vatsvangirai haramba vangoti ndandimire iye vachiona kuti mamiriro eutano hwavo haakodzere kuti vamire pa2030.
Avo vanga vari mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vange vari parunhare muHarare vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7.
Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Blessing Zulu abatawo munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaGeorge Charamba kuti vatsanangurewo zvaitika.
Rwendo uhwu rwakakosha pakuti dei ranga riri gemu rebhora ende ndinoziva kuti maZimbabweans vakanzwa nenyaya yebhora nzeve dzinobva dzati pindini mudenga. Zvataridza kuti utungamiri hwenyika ino hunoziva kuti panopfekwa hanzu yenational team nepanopfekwa hanzu yetimu kana uchingori wecaps panopfekwa jazi recaps nepanopfekwa jazi remawarriors nepapi. Zvataona nhasi ndezvemukuru wenyika achitaridza kuti akapfeka hanzu yenational team nekuti mukuru wenyika ka ndibaba venyika. Baba venyika havagoni kugara apo mwana achigomera ari parutivi rwavo. Vanoenda kunoona vachibata matama kuona kuti ari kudziya muviri here, vachibata pai vachibadarika kuona kuti angavabatsira sei. Saka essentially zvaitika apa ndezvekuti mukuru wenyika ataridza kuti politics dzedu dzinofanirwa kusarasa upenyu hwemunhu. Dzinofanirwa kuziva kuti tese tiri vana vezimbabwe tisati tave bato iri kana iyo. Saka ndo chiratidzo chikuru chatawana muchiitiko chanasi.
Asi hapo hapashaikana tinhaidzirwe vamwe vari kuti aiwa pada vamunangagwa vanga vachitoita havo zvekutsvaga rutsigiro sezvo nyika yatarisana nesarudzo kudai. Munoti kudii nemashoko aya?
Zvinova kana tinhaidzirwe vakawanikwa dzichifuura dziri nzivani woita sei? Zvichangoita kuti vangosvoda varivo pachavo. Muchiri kurangarira here kuti pakagadzikwa vamunangagwa semukuru wenyika vatsvangirai vakauyapo? Zvino tingati here vatsvangirai vakauya kuzotsvaka kuzorova bembera remusangano wavo? Kwete. Chakavachiratidzo kubva kune vatsvangirai chekuti aiwa kana tichinge tasvika pane zvinhu zvenyika tinobatana, anzi makudonde mamwe chete. Anditi zvo ndo zvaitwawo, chaita chindiroenda chindirodzoka. Ndokufamba kwepolitics dzatine dzinoenda mberi, politics dzinovaka nyika, politics dzinoenderana neyamuri kuti nyuri ira iwo. Hatifanirwi kuteta kukwiridzira midhebhe yedu kuti tibire nyazvidzi dee kuri kwedu kubhoera kana kuti tibire save. Handiti kuti tibatane tichingurane vari kumhiri kwerwizi rwoo nevari kumhiri kwerwizi kunoku. Ndiko kuvaka musha, ndiko kuvaka nyika, ndo maZimbabwe acho iwayo.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaGeorge Charamba vachitaura vari parunhare vari muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Vaimbove gurukota muhurumende yaimbove mutungamiri wenyika vaPatrick Zhuwau vano timtungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa avanga wani mavoti anosvika zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana uye hurumende yavo haisi pamutemo. Vazvo wavo avo varamba kutaura kuti vari kupi varambawo mashoko anyorwa nebepa nhau reNewsday kuti vakaonekwa muHarare vana sekuru vavo vaRobert Mugabe avo vanonzi vakadzoka munyika nezuro. Asi vazvo wavo vati hurumende yava Mnangagwa inofanira kubviswa uye ichabviswa musarudzo dzegore rinouya.
Maitiro ava vanepfuta anenge anoti netsei.
Okay.
Zviye zvekuda kufamba uchizviti ndiri gamba unopedzisira wave gamba wave 6 feet under. Saka ndinofunga zvandingadiwa kuti ndikumbire ndezvekuti ivo vemapepa nhau ngavavewo vanhu vane hanya nenyaya dzeupenyu yevamwe vanhu.
Ko imwe mune zvirongwa here zvekudzokera kuZimbabwe?
Kudzokera tichadzoke kumusha ndokumusha ndokune rukuvhuti. Asi chiripo ndechekuti ava vakatora masimba vakatora kutonga nechisimba vanofanirwa kuti vange vabviswa ipapo.
Kopa vanoti vanofanira kubviswa vangabviswa sei?
Izvezvo chikurusa chekuvabvisa sezvo takusvika pasarudzo ndechekuti vanokwanisa kubvisika pasarudzo. Chinhu chandiri kuziva chandinonatsoona nemaziviro andiri kuita nevandiri kutaura navo nevandiri kuonana navo nedzimwe nguva dzandinopindawo munyika ndichibuda, aiwa havabvumirane utongi hwechiuto, havabvumirane neutongi hwekudzvinyirira pfungwa dzevamwe.
Ko imimi pachenyu chamuri kutya chii kudzokera kumusha?
Yowe vanhu vakaunza vanhu vakauya vanhu vaiziva kuti ndakanga ndiri kunze kwenyika asi vakaenda kunotsvaga mudzimai wangu nemarori maviri emasoja masabhu nema AK-47.
Vamugabe munombotaura nawo here?
Aiwa izvozvo ngatadi kuti tisiye zvevakuru nekuti mashungurudzwa avari kuitwa kutadzwa kubatwa kwavari kuitwa ndo zvinhu zvinonatsoratidza kuti ava vanhu ava maitiro avo vari kuzvishorera ngozi. Ndinoziva kun'anga nemaprofita kwavakaenda vakanoudzwa kunzi vatadza kubata mukuru zvakanaka.
Kune vamwe vanoti imi makatadza kudzora amai Mugabe ava vainzi vaiita zvinhu zvinoparadza bato. Munoti
kwete chokwadi chiripo ndechekuti pamakaona vechidiki pavaishedzwa navachipanga vazhinji vebato reZANU-PF vazhinji vaiuya tikadzore munhu mukuru akaita samai Mugabe munonzwa ivo vaMunangagwa ndo vakaenda pamberi vachiti vakabuda patelevizhen vachitaura kuti Dr. Stop it. Muchiti zvau ndi anodzora. Aiwa kwete.
Avo vange vari vaimbova gurukota muhurumende yavaRobert Mugabe vaPatrick Zhuwau vachitaura vari parunhare neStudio 7.
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti hurumende haina kubvira yakambonzwawo sangano iri pfungwa dzaro paurongwa hwayo hwekuda kutengesa makambani ehurumende kana kuti parastatals, richiti hurumende inogona kushandisa mukana uyu kuita uori pakutengeswa kwemakambani aya. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti kuendesa makambani ari pasi pehurumende kune vanhuwo zvavo kunoita kuti vanhu vabe midziyo pamwe nezvinhu zvemakambani aya osara asina chinhu. Vanoti sevashandi vari kunyimwawo mukana wekutenga kana kushandisa makambani ari kutatarika aya. Rusanganisirawo akazvimiririra, ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ipfungwa yakatoshata chaizvo kuratidza kusafunga kune avo vanotungamira pane nyaya zvematongerwo enyika. Havasi kutarisa zvinoitika kune dzimwe nyika kuti nyaya dzemaparastatals zino batwa nenzira iti. Iwo makampani ehurumende kuti asaite zvakanaka chii chikonzero chinotozivikana kuti inyaya yekuti anomanejwa zvakaita sei. That's why hurumende ichipota ichivaipa mari. Inyaya yekuti avo vanorana makampanis aya ndivo vasingakwanisi kuita vasa nemazvo. Hatisi kutenderana nedanho riri kutorwa nehurumende.
Iyo hurumende yati yambogarawo here pasi nemi sevashandi ichinzwawo pfungwa dzenyu panyaya iyoyi?
Hatina kumbobvira tabvunzwa nehurumende kuti ndizvo zvazvinofanira kuita izvozvo. Tinongoverenga kumapepa kuti makampani zvachatengeswa. Iyo stepu yakafanana neiyoyo yokudisposa kana kutengesa. Makampanis acho anopedzisira akumaoko evamwe vakuru vari kuhurumende. Saka tiri kuona kuti inyaya yekusvipa maassets ehurumende.
Vamoyo, hamuoni here kuti inzira inogonawo kuti vanhu vawane mabasa sezvo vakawanda vanhu vasisashandi vashandi vakawanda vakamiswa mabasa?
Tisati taona tingati maresearches kana kuti mastudy aripo anoratidza kuti kana macompanies aya atengeswa anozoincrease number yevashandi vachaemployiwa. Kana achazoincrease number yevashandi kana kumaintaina mabasa, chii chinenge chaitika which cannot be done iyo zvino? Ende iyo zvino tinogona kuchinja management iyo zvino even macompanies acho ari pasi pehurumende.
Ko vashandi havagonewo here kubatana vachitorawo mamwe makambani akaitawo semaparastata aiwai?
Makambanis ese ari kuvhara even asiri yehurumende. Vashandi vamwe vane makore anosvika 30 years vachishanda vanofanirwa kuva vachivatsirwa vozvisimudzira makambani acho ari kutovhara, asi havasi kupiwa mukana wakadaro.
Avo vanga vari munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaroziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7.
Tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Hurumende yeEthiopia inoti ichaona kuti yoregerera here kana kurasa mhosva dziri kupomerwa vamwe vemapato anopikisa. Mashoko atanga kubuda atsanangura kuti Ethiopia icharegerera vasungwa vose, asi izvi zvanga zvichibva mumashoko emutungamiriri wehurumende asina kududzirwa nemazvo panguva yaakaita musangano nevatori venhau nemusi wechitatu.
Dare repamusoro-soro muSpain, nhasi rapamutongo wekuti mutevedzeri wemutungamiri weCatalan vaOriol Juan Perez varambe vari muusungwa mushure menguva inodarika mwedzi miviri vari muchitorongo nemhaka yekuve nechokuita nenyaya yokuzvitonga kwedunhu iri.
Vamwe vemapato ezvematongerwo enyika vanochema-chema nekutapudzwa kwemichina ichashandiswa pachikamu chakawedzerwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota mudunhu reBulawayo. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Izvabuda mushure memusangano waitwa muBulawayo nhasi masikati pakati peZimbabwe Electoral Commission ZEC nemapato ezvematongerwo enyika. Pamusangano uyu veZEC vaziisa kuti panotanga chikamu chakawedzerwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota musi wa10 Ndira mudunhu reBulawayo muchange mune michina yekunyoresa mitanhatu chete ichange ichishandiswa kusvika panopera chikamu ichi musi wa8 kukadzi. Mukuru wezvesarudzo muBulawayo Amai Stokozile Kupe vaudza Studio 7 kuti vachange vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana kusanganisira kunopiwa vanhu zvitupa senzira yekuti vape vanhu vasina kunge vakwanisa kunyoresa mukana wekuti vaite saizvozvo.
Tiri kuenda kwakaenda remabirth certificates kuti tinoregistra vakaitwa maIDs. Taita futi kuti todzokera kunzvimbo idzodzo toregistra avo vainzi maaliens vaisinavumidzwa kuregistra before kuti tovabatsira kuregistra futi. Saka zvataita titaita center kwamusiteli chagara ipapo kubva musi wa10 kusvika musi wa8 February kuitira kuti munhu wese anopinda kwamusiteli achitora chitupa abva awana kuva yekuti aregistre ipapo. Toita imwe kiti achitaisa kuBulawayo Center. Tozoisa imwe futi kiti ichagara kuTrade Gold. Tichatenderera Bulawayo yese, mawadi yese.
Pakatanga chirongwa chakavandudzwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota, veZEC muBulawayo vaive nemichina 411 chete yavaishandisa munzvimbo dzakasiyana-siyana mudunhu iri. Murongi wemabasa, Mbatore Economic Reform Assembly, vatinei wande, vanowe mumwewe vapinda mumusangano uyu, vati kushomeka kwemichina yekunyoresa vanhu, kuchaita kuti chirongwa ichi chisiye vanhu vakawanda, vasina kunyoresa.
Mazuva achona chaextendwa also nemacenters onguo yakawanda. And also, nyaya kuti maalien nguva yavari kupiwa kunogadzirawo malong pet certificates. Dai zvangobvumirwa kunzi vangobvumirwa kuratidzaiwo mashort pet certificates avo. Zvanga zvichanaka.
Pakapera chikamu chakavandudzwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota musi wa19 mbudzi gore rapera, dunhu reBulawayo ndiro rainge rine vanhu vashoma pane vanhu vose vakakwanisa kunyoresa munyika mose. Nengo MDCT vari mumiriri weBulawayo Metropolitan mudare reParamende pasi pechikamu cheproportional representation Amai Nomvula Muguni vati vanhu vakawanda vachiri kunetseka nekuwana magwaro ekuzvarwa kubva kumahofisi aregistrar general.
Ini ndinoona kuti problem ine Home Affairs. Home Affairs ndiyo iri kunyanya kuita zvinhu kuti zviriremere vanhu. Nokuti munhu unonzi enda kuLupane, vanhu vana mari yekuenda kuenda kuLupane. Vamwe vanoenda vodzoswa futi kwoidzokera nekuti mai vako kumbe birth certificate yako yakavharuka kumbe zvakaita sei. Ndinoona sokuti inini Home Affairs ndiyo ine problem. So tofanira kuenda kuHome Affairs nemaproblems evanhu vavo tione kuvagadzira.
Kunyange hazvo kunyoresa vanhu chaiko kuchizotanga svondo rinouya kutanga mangwana, veZEC vachishanda nemamwe masangano anoshanda akazvimirira vachatanga kufamba munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika vachidzidzisa vanhu pamusoro pezvekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Pasi pemitemo yesarudzo, veruzhinji vanokwanisa kuramba vachinyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kumahofisi eZEC kusvika panguva inenge yatarwa zuva rekuti sarudzo dzichaitwa riini. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mekuratidzira pamberi pemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamunamato wakaitirwa kuBulawayo vechidiki vanosvika vanomwe vanonzi vakambunyikidzwa nekusungwa zvisiri pamutemo nemauto nematikitivha ehurumende vakaendeswa kumuzinda wemauto muBulawayo uko vakanorohwa nekushungurudzwa vasati vaendeswa kumapurisa. Mumwe mukuru muhofisi yeHill Zimbabwe Trust Muzvare Stavile Dewa vati kusungwa uku kwange kusiri pamutemo uye sangano ravo riri kuita zvose zvarinogona kubatsira nekutsigira vechidiki ava. Vati chinangwa chaitirwa kuratidzira uku vanochitsigirawo zvikuru vachida kuti mutungamiriri wenyika azadzise chivimbiso chekuti kuchazova nehofisi inomiririra kugadzirisana nekupodzana kwevakakanganisirana munyika.
Okay, semanzira tinoita mutwakazi group, igroup revanhu vekumatebeleland vakafoma group ravo avo vari kushedzera kuti vanoda solution from mamwe manzvimbo emuno muZimbabwe kuti vaite zvinhu zvavo vachizvitungamirira vakazvimirira vega sevanhu vekumatebeleland.
Zvino zvatiri kunzwa izvi kunzi vakambunyikidzwa vakasungwa vachirohwa mushure mekunge varatidzira
pamberi pemukuru wenyika. Icho kwadi here?
Icho kwadi musi 31 December pakaenda President Mnangagwa Kubla wayo kunobata nemacheche ikoko paTebe. Mayouth emutwakadzi akapinda muchechi mumwe vaida kuratidzira nenyaya yegukura hondo sezvamunoziva kuti kune vanhu vazhinji vakaurayiwa ma1980s kumatebelands nekumidlands izvo zvakazopiwa zita rekuti gukura hondo. 8 vavo vakabatwa nemaCIO nemasoja vakarohwa zvakaitisa vese vakarohwa vakatorwa vakaendeswa kumabaracks emasoja vakagara for about 5 hours vachirohwa vakazobuditswa vakaiswa mumaoko emapurisa. So isusu seyu Zimbabwe takazviona zviri zvinhu zvanga zvisina kukodzera sezvo masoja edu asina maharisting powers ekuti vanotora macivilians vachinovarova kumabarak avo. So vabudiko ipapo vakazoendawo vakanorapwa because vazhinji vacho vese vari 8 vanga vakuwanda.
Imimi sesangano, rubatsiro rwamuri kupa vechidiki ava vakasangana netsaona iyi nderupi?
Isusu seyu Zimbabwe chinanga chedu ndechekuti muZimbabwe munge mune runyararo. Saka rubatsiro rwedu rwekutanga kutotsigira zvavairatidzira zvacho zvekuti vamunangagwa vanofanira kuadresa nyaya yegukura hondo. Mukatarisa muconstitution medu muchapter 12 makaiswa provision yekuti kunofanira kufoma National Peace and Reconciliation Commission yekuti kana pane kakukanganisika kakaitika kane chekuita nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kudzara zvinofanira kutaura zvigobuda pachena vakakanganisira vanhu vosungwa vakakanganisirwa vokwanisa kubuda pachena ino mutruthtelling vakataura zvakanyatsoitika kwavari so that munyika medu hamuzowani pemuchaitika kuti zvinhu zvakadaro.
Tinonzwa zvichinzi mukuru wenyika vamunangagwa vakagadza mutevedzeri wavo vakembo Mohadi kuti vatungamirire bandiko rehurumende richaona nezvekugadzirisana kwevanhu nekupodzana kwemaronda sezvamataura izvi. Hamuoniwo sekuti inzira yavari kuita nayo yekuti vaedze kunangana nezviri kuda kunzozvigadzirisa?
Aya, isusu tinozvikuru tinotenda kuti at least tiri kuona masainzi ekuti National Peace and Reconciliation Commission yakuda kupushwa kunzi itange kushanda but mukatarisa izvozvi komishini haina chairperson. So isusu kwatiri kutange kuzobhiliva kuti vamunangagwa zvishuwa vari kurevesa panyaya dzekuti tingatikanganwe nezvakudzaro ngavatange vambobuda pachena ivo kumbotanga vambobvuma kuti zvakare zvava zvakakanganisa.
Uyu ange ari mumwe mukuru muhofisi yeHeal Zimbabwe Trust muzvare Stabile Dewa vachitaura vari parunhare vari kuHarare.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 pm tiri kutarisa zvinoreva kushanyirwa kwaitwa mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti
001-202-465-0318. Handizi magai, handizi kutaga kumbisa kulinga nevanu wakai. Usatete rvana, vanu kuyende sedem. Ndo chaita kasungira jesu pa mchiji kwa yaka mupeke the crown.
Vanu olenga nima, nimo, nimo. Vanu olenga amenu nizavu, amenu. Ndati vanu olenga nima, nima, nima. Vanu olenga amenu nizavu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vashanyira mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai kumba kwavo kuHighlands muHarare.
Vaimbo vegurukota muhurumende yavamugabe vaPatrick Zhuwawo vanoti hurumende yavamunangagwa haikundi musarudzo dzichaitwa munyika.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti mutange muine isu zvekare mangwana mangwanani na 6 makuseni. Anokuenekai nemufaro, ndini Tanonoka Wande.
Ini ndini Ivanze Zininga.